Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Maniraka naka vatereri, tinosangana zvakare manira nhasi, uri musi wemugovera nyamavhuvhu 24, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutongi wedare ati ngavaiswe pamberi pedare zvizhinji zvizoongororwa pamutongwa nyaya yavo. Saka pari zvino ngavabude havo vaende kumba asi vabhadhare chibatiso $50 nemumwe wavo.
Nhengo dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa nezuro dzinobviswa pari yechibatiso nedare redzimhosva muHarare. MDC inotungamirwa naNelson Jamisa inozivisa mapurisa kuti icharatidzira svondo rinouya nemusi wechishanu mudunhu reMashonaland West. Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Terry Trent horemekedzwa muNew York nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzesangano reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, idzo dzakaramba kubvisa faindi nezuro pamhosva yadziri kupomerwa nemapurisa, dzamiswa nhasi pamberi pedare raMajistrate muHarare. Gweta renhengo idzi vaJeremiah Bhamu vanoti vasungwa ava pamwe negweta ravo vaDoug Coltart nemumwe asiri nhengo yeATUZ vabvisiswa mari yechibatiso inoita $50 pamunhu ndokubva vaburitswa muusungwa kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo.
Taisa chikumbiro pamberi pemutongi kuti mhosva yavari kunenedzerwa iyi haisi mhosva pamutemo. Nekuda kwekuti zvavanga vachiita ndizvo zvinhu zvinotarisirwa kwavari sevamiriri vevashandi kuti vape zvinyunyuto zvavo kuti mari dzavari kuwana dzichaenderana nebasa ravo uye nekurarama kwavo sevashandi. Naizvozvo havangasungirwi kuti vaita basa ravo uye vachitevedza zvirumbumbiro renyika. Mutongi wedare ati ngavaiswe pamberi pedare zvizhinji zvizoongororwa panotongwa nyaya yavo. Saka pari zvino ngavabude havo vaende kumba asi vabhadhare chibatiso $50 mumwe nemumwe wavo.
Vabhamu, takanzwa nezuro zvichinzizvo mapurisa akanga ati nhengo dzeatuzidzi dzibvise faindi. Chii chazopa kuti vamiswe mudare nhasi?
Faindi inobhadharwa hunge munhu achibvuma mhosva yaari kunenedzerwa kuti apara. Semaonero edu uye sekutumwa kwataitwa nenhengo dzeATUZ, havasi kuona mhosva yavapara. Naizvozvo vari kuti nyaya yacho ngaichitongwa tione kuti pane chokwadi chaicho ndepapi.
Vabhamu, pane mashoko ekuti vamwe vavo vakakuvadzwa pavakasungwa nemapurisa nezuro. Nyaya iyi maisvitsawo here mudare?
Hongu ichokwadi. Chekutanga chandoda kujekesa ndechekuti pavanhu vasungwa ava havasi vose nhengo dzeATUZ. Kune vamwe vakaita saSimon Dhuri anga achimirirwa namuzvarefa dzaimaheri. Akanga angoendapo achida kununura mai vake vakanga vokuvadzwa vachizvindikitwa nemapurisa. Saka akabva asungirwa kuti sei ada kununura mai vake akasanganawo nekurohwa nemapurisa mukununura mai vake ikoko. Kwozoita zvakare rimwe gweta rinonzi Douglas Coltart akanga afonerwa nenhengo dzeATUZ vachiti ndiwe gweta redu, mapurisa ari kutaridza kuti varikuda kutisunga pano, chiuya utibatsire utimiririre panyaya iyi. Paakasvika achida kunzwisa kuti zviri kufamba sei, naiye wakabva atanga kuzvindikitwa nemapurisa akatove nembonje dziri kutooneka.
Vabhamu, tiri kuona kuti zvopane mumwe mutongo wakambopuwa zvakare nedare wokuti mapurisa haana kodzero dzekunge achisunga nengo dzeatus kana dzichinge dzida kusvitsa zvichemo zvadzo kuhurumende. Sei izvi zviri kuramba zvichienderera mberi nekusungwa kwavo?
Handingakwanisi kutsanangura kuti sei zviri kuenderera mberi, asi semaonero angu uye mafungidziro angu, mapurisa haasi kuita basa nemazvo, haasi kuongorora vasati vasungwa kuti apa pane nyaya here kana kuti hapana. Vari kungoita gumba wakumba, kungoti chero pavangoona paine vanhu chipoka chevanhu, vanhu vavo ngavatosungwa vaiswe mutorongo, vasingacherechedze kuti chaita kuti vanhu vange varipo ichocho chii. Zvakare mapurisa haasi kuverenga magwaro emutemo, nekuti mutemo unoti kana muchiita zvinoenderana nevashandi, hamukodzeri kuti musungwe nenyaya dzakadaro. Asi mapurisa achiri kungosunga. Hatingati mapurisa hazivi mutemo, asi kuti mapurisa haasi kuda kutevedzera mutemo.
Ndapi matanha muri kutora imi vabamu segweta riri kumirira vasungwa ava, ekuona kuti izvo mapurisawo atorerwawo matanho kuburikidza nekutyora kwaari kuita?
Isu semagweta zvinyinyito zvedu tinongoisa pamberi pematare, kuti matare angoramba achipa mitsongo inochengetedza kodzero dzevanhu. Saka ndozvatinongoramba tichiita. Chekutanga, tinourira kodzero dzavo kuti vaonekwe kuti hapana mhosva yavakanga vapara, uye nedzimwe nguva tinozotsvaka kuti vachiripwa mukushungurudzwa kwavanenge vaitwa.
Gweta riri kumirira nhengo dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaJeremiah Bhamu vachitaura vari parunhare vari muHarare. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti icharatidzira svondo rinouya nemusi wechishanu mudunhu remashonaland west, uye yakatozivisa mapurisa nezuro kuti ndizvo zvayaronga kuita. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wedunhu vaRalph Magunje vanoti vacharatidzira munzvimbo shanu dzinoti Chinoi, Chegutu, Kadoma, Kariba nekaroi musi wa20 Nyamavhuvhu.
Tichiteedzera konstitushoni yedu, kana tichida kuita mapisi demokrasi tinoita anonzi mapolisi notification. Saka sakai mapolisi notification edu emaurban centers, mataundi ese emumashonaland west zuro. Saka musi wa29
vamagunje vatiwo kurambidzwa kuratidzira kuri kuitwa nemapurisa kunotyora mutemo yenyika, uye mapurisa ndiwo ari kutotyora mutemo nekurambidza kuratidzira.
Kurambwa kuri kuitwa kuyakuya kutotyora mutemo, saka vari kuaramba vaya vaya kutafira vari kutotyora mutemo.
Vamagunje vanoti nhengo dzavo hadzisi kutya kusungwa sezvo kuratidzira iri kodzero yavo, vachiti vacharatidzira kunyange mapurisa akavarambidza. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west vaClemens Mabwazara kana vatambira chiziviso cheMDC, asi nyanzvi munyaya yezvematongerwo enyika uye vari mwana weimwe nhengo yakavamba bato reZANUPF vaGeorge Nyandoro vaIsrael Nyandoro vanoti zviri kuda kuitwa neMDC zvakafanana nemunhu ari kuteya nzou neriva.
Saka ina handione kuti kumwe kumaareas kwese kwakarambidzwa muno muchino oyi demonstration ingabudirire, nekuti zvakangoitwa vamwe ndizvo. But ini zvandinoona ndezvekuti maybe utungamiriri weopposition huri kuno unongodawo kuti huvewo muamburera yekunzi vakamboedza vakarambidza. I don't see them succeeding.
Vanyandoro vanoti kuratidzira hakusi chete kunoita kuti vanopikisa vanzwikwe nehurumende.
Demonstration haisiyo nzira chete yekuti hurumende iripo ikunzwei. I've seen it kuti maopposition kunyanya-nyanya vachamisa vakapiwa ino open forum yekuti vaititaurirai. Ivo ngavaendeko vachitaurawo mafacts avo, kune vamwewo vane mapata avo variko.
Asi mumwe mugari wemuchinhoi uyo asina kuda kuzivikanwa nezita anoti kuratidzira kuri kurongwa mudunhu remashonaland west hakubudirire nekuda kwekushandiswa kwemapurisa zvine chisimba.
Haabudiriri nenyaya yekuti izvo mapurisa nemasoja vari kupindira mukati mazvo, saka hazvibudiriri.
Toro MDC rakarambidzwa kuratidzira mumaguta anoti Harare, Bulawayo, Gweru, Masvingo nemutare uye nhengo dzaro dzinosanganisira sachigaro webato muzvari Tabita Kumalo pamwe nemurongi wemusangano mubato iri vaAmos Chibaya vakasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekukurudzira kuratidzira. VaChibaya vakamiswa pamberi pedare nezuro muHarare vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Chikumbiro chavo chichanzwikwa zvakare nemuvhuro sezvo hurumende iri kuti vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso VaChibaya vanogona zvakare kupara imwe mhosva. MDC inoti iri kuronga kuratidzira sezvo isiri kufara nemabatirwo ari kuitwa zvinhu munyika nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo inoti haivacherechedze semutungamiri wenyika kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakatsigira zvakaburiswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vaMnangagwa ndivo vakanga vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano ravana chipanga mazano muAmerica reFreedom House rinoti Zimbabwe inofanirwa kumisa kusunga kwairi kuita vanhu vanopikisa uye inofanirwa kuferefeta kurohwa pamwe nekutochwa kuri kuitwa vanhu nehurumende. Mukuru wezvirongwa zvemuAfrica musangano iri vaJohn Temin vanoti kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu muZimbabwe, kutyorwa kwekodzero dzavo dzekuungana pamwe nekutaura vakasununguka. VaTemin vati kutyorwa kwekodzero kuri kuramba kuchienderera mberi zvisinei kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa Zimbabwe itsva pasi peutongi hwavo. VaTemin vanoti kana Zimbabwe ichida kupedza zvechokwadi inofanirwa kusiya maitiro ayo akashata uyezve inofanirwa kusunga vose vari kutyora kodzero dzevanhu. Taedza kubata munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi rehurumende, asi nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Mukuziya nyaya iyi tabata muongorori wezvematongerwo enyika vaRashid Mukundu kuti tinzwe maonero avo.
Maonero angu gwaro raburitswa neFreedom House riri kungodzokorera pfungwa imwe chete iyoyo yekuti nyika yeZimbabwe yadzokera mukati nematambudziko kuburikidza nemhirizhonga dziri kuitwa, chisanganisira kusabatwa zvakanaka kwekodzero dzevanhu nehurumende. Taona veruzhinji vachirohwa vachiedza kuratidzira vanopikisa hurumende, vadzidzisi vari kuratidzira vachisungwa vachirohwa vatori venhau. Saka kubva pabvava Mugabe muna 2017, tariro yepasi rese range rekuti Zimbabwe ichaita zviri nani pamunyaya dzematongerwo enyika kuti utongi hwejekerere huchati wedzerei. Asi chatiri kuona ndechekuti hapana sanduko iri kuitika, nekuti utungamiri hwavaMnangagwa hwangoramba huchienderera mberi kubva pakasiyiwa navaMugabe. Nangozvo mashoko avanotaura kunze kwenyika, mashoko avanotaura mukati menyika ari ekuti vari kuunza sanduko. Chokwadi chaicho chiri kuitika ndechekuti sanduko inenge iri kuti netei tichitarisa mabatiro avanoita vanhu, kunyanya avo vanovapikisa pazvematongerwo enyika, vashandi vasiri kufara nekukwira kuri kuita mitengo, mari dzisiri kukwana kunetsikana nekwenyika nemagetsi nemafuta ekufambisa nezvimwe zvakadaro.
Zvii zvingaitwe mukugadzirisa dambudziko rekutyorwa kwevanhu muZimbabwe?
Chiripo ndechekuti dai vaMnangagwa vazadzisa mazwi ari pamuromo pavo nekuita, saka zviito zvavo nemashoko avo zvakatana. Saka zvinoda kuti zviito zvavo nemashoko dai zvafambirana. Mashoko avo avari kutaura ndevekuti ivo mutungamiriri ari kuunza sanduko achaunza kuchengetedzwa nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Saka zvakuda kuti dai zviito zvemapurisa, zviito zvevatsori, zviito zvemasoja, zviito zvevashandi vehurumende zvachienderana nemashoko aya. Saka pane mukaha kana kuti pane mupata pakati pemashoko nezviito. Saka zviri kuda kuti vaMnangagwa vaone kubatsirwa, zvingave nekuti veSADC, vatungamiriri veSADC vakaita sevana Ramaphosa vekusouth Africa, vakaita sevana Magufuli vekutanzania, vangobva pakungoti zvirango zveupfumi ngazvibviswe muZimbabwe. Asi vatarise zvikonzero zviri kuitwa kuti zvirango zveupfumi izvi zvirambe zviripo. Zvimwe zvikonzero zvacho ndezvekuti hurumende yeZimbabwe yaramba ichityora kodzero dzevanhu.
VaMukundu, munoona SADC yakazvipira here kugadzirisa dambudziko remuZimbabwe?
Faro wangu ndewekuti SADC raakuzoona kuti muZimbabwe mune dambudziko. Asi vari kuita sekunge vangobatira nyaya iyi pahuro, havana kunyatsoitarisa yese. Munhu akabvunzwa kuti nzou yakaita sei, asingaoni akabata muswe anoti nzou yakaita setambo, asi iyo nzou yakakura kudaro. Saka Sadhaki yangobatira nyaya iyi pasipo, pangoti zvirango zveupfumi ngazvibviswe. Asi chikuru chiripo ndechekuti vana vemuZimbabwe varoda kubatsirwa kuti vataurirane pache zvavo. Saka Sadhaki ine basa hombe rekuti iyanamise vamunangagwa navachamisa.
Avo vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vaRashid Mukundu vachitaura vari parunhare vari muHarare. Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Tererai Trent, mumwe wemadzimai anodarika gumi ari kuremekedzwa muNew York nemusi wemuvhuro, apo zviumbwa zvavo zvichaparurwa muguta iri. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Dr. Trent vari kuremekedzwa pamwe chete neshoroma yechidzimai yemuAmerica, Oprah Winfrey. Dr. Trent ndivo chete chizvarwa chemuAfrica chine chiumbwa chichaparurwa nemusi wemuvhuro. Dr. Trent vakawana mukurumbira mushure mekunge vataura norondo reupenyu hwavo pachirongwa chaOprah Winfrey. Dr. Trent vanoti vakaroodzwa vachiri mudiki, rinova dambudziko rakasanganawo naamai vavo pamwe navanambuya vavo. Vanoti pavakasvika makore gumi nemasere, vakanga vatoita vana vana. Vanoti kunyangwe havo vakaita vana vachiri vadiki, izvi hazvina kuvatadzisa kuti vadzokere kuchikoro. Vanoti vakatanga nezvidzidzo zveordinary level uye zvakavatorera makore makumi maviri kuti vakwanise kuwana doctorate ravo iri muAmerica. Dr. Trent vanoti shuwiro yavo yanga iri yekuti vavake chikoro izvo vakakwanisa kuita mushure mekuwana rubatsiro kubva kuna Oprah Winfrey wemari inoita miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru zvemadhora. Vanotiwo vakawana zvakare rubatsiro kubva kusangano reUnited Nations vasati vapiwa ruremekedzo rwepasi rose nemusi wemuvhuro. Dr. Trent vanoti vari kufara zvikuru nekuremekedzwa kwavachaitwa nezvizvarwa zveZimbabwe nhasi manheru pachirongwa chichaitwa muNew Jersey.
Just humbled to be among the 10 women.
Ndiri kufara neruremekedzo rwandapiwa kuve pakati pemadzimai gumi acharemekedzwa muNew York nezvivakwa zvichaparurwa muguta iri nemuvhuro. Ndiri kufara zvakare nemabiko arongwa ekupemberera chiitiko ichi achaitirwa muNew Jersey nemugovera. Ndiri kukukokai mese kuti muve muri pachiitiko ichi.
Please come join me. See you in New York.
Mumwe wevari kuronga mabiko ekucherechedza Dr. Trent muNew Jersey, amai Lorin Magdalena Takaruza, vanoti urongwa hwavo wemanheru anhasi huri kufamba zvakanaka uye vari kutarisira zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana kunge zviri pachiitiko ichi.
Tashamisika mufunge. Vanhu vari kubva kuAustralia, kuUK, makona ese enyika inoyi United States of America, vamwe vakatitanga kusvika nezuro kubva kunana San Francisco, California uko. Mai 20 vashedza vanhu vakawanda mufunge vari kufara navo. Nevana vechikoro vemukuZimbabwe vari kutanga mafirst year akauyawo, takawana mukana wokuvawanira masponsorship yekuti vauyewo kuzoona kuzonzwa Dr. Trent vachitaura.
Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti nyika iri kufara zvikuru neruremekedzo ruchapuwa Dr. Trent nemuvhuro.
Dr. Tererai Trent is doing Zimbabwe proud through a loaded.
Nyika iri kufara nemabasa ari kuitwa naDr. Tererai Trent. Ruremekedzo rwavo ruchaita kuti Zimbabwe neAfrica pache zvayo zvizivikanwe, sezvo guta reNew York richange riine chivakwa chaDr. Trent richishanyirwa nevanhu vazhinji pasi rose. vachiona chivakwa ichi. Tiri kufadzwa neruremekedzo uyu. Mwari ngaaitire Dr. Trent zvakanaka.
God bless Dr. Tererai Trent.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakanyorawo padande mutande reTwitter vachikorokotedza amai Trent. Mukuru weRosaria Memorial Trust muzvare nyaradzai gumbonzvanda avo vanova zvakare Goodwill Ambassador weAfrican Union panyaya dzekurodzwa kwevana vasati vabvazera. Vanoti vari kufara zvikuru neruremekedzo riri kupiwa Dr. Trent sezvo zvichibatsira kusimbaradza vamwe vasikana vechidiki vari kutarisana nedambudziko rekurodzwa vasati vabvazera.
Tiri kufara zvikuru nekucherechedzwa nekukosheswa nekurumbidzwa kuri kuitwa mabasa aDr. Tererai Trent vanova mwana weZimbabwe chiedza munyika yedu. Chitarisa kwa vakabva neupenyu hwavo, experience dzavo panyaya dzekukura, and also how then despite my challenges avo including the child marriage vakakwanisa kuzocommit kuti ndiende kuchikoro and then she got a doctorate and vavazotanga the Trent Foundation iri kubatsira zvakasimba kuno kuZimbabwe nechikoro chavari kurana. Saka inini I'm just so proud kuti here is a woman mudzimai anoziva kwaakabva uye achitarisira zvikuru kuti asimudzire nharaunda.
Vamwe vari kuremekedzwa nemusi wemuvhuro ndi Oprah Winfrey, muimbi Pink, vanoita zvemitambo Nicole Kidman, Jane Gorodow, Kate Blanchett, Janet Mock, Tracy Dyson, Cheryl Strayed naGabby Douglas anoita zvemutambo wegymnastics. Dr. Trent avo vane rimwe bhuku rinotaura nezvenhoroondo yavo vakasvika muAmerica nemusi wechitatu vachibva kuZimbabwe. Dr. Trent vakaberekwa muna 1965 kuKaroi mudunhu reMashonaland West uye vane sangano ravo rinonzi Tererai Trent International iro rinoita mabasa ekusimudzira vanhu vari kumaruwa muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndine Marvelous Mhlanganya huye.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematare emadzishe anganzi maprimary court nekunzwa kuti vanoshanda sei matare avo. Muhurukuro yedu tabata Ishe Nembire vaClemens Nembire vekudonho rekuCentenary kuMashonaland Central. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Ishe Nembire. Changamire Nembire, nhasi tinoda kumbotarisawo basa rinoitwa nematare emadzishe. Mungatiudza kuti munoshanda sei?
Mazita enyu vajonga akazvai vateereri vari mumatima neZimbabwe, ndinogamuchirai pachirongwa. Mbvunzo wenyu wamabvunza vajonga mubvunzo wakanaka zvikuru. Matare emadzimambo ari pamutemo wenyika yeZimbabwe, asi takarerekera kuinonzi customary law, ichitonga netsika nehunhu zvinotevedzwa mudunhu ramambo iroro. Mambo anotonga zvikuru sei takarerekera kuno inonzi civil dispute, nyaya dzokupokana nevanhu. Asi idzo kana dzadze criminal, idzo dzinoenda kuma magistrate. Madzimambo anotonga mhosva dzakati wandei. Semuenzaniso ndingapo ini ndinogona kutonga mhosva dzingasvike 15 pasvondo roga roga. Mhosva dzine chokuita nemakakatanwa anenge ari mhuri, kurambana, zvipi nezvakangoti wandei. Madzimambo ane mabasa makuru sekutaura kwandaita ari muconstitution yeZimbabwe. Tiri pajudicial service commission tiripowo zvakare, tinotonga mhosva. Asere yedu ichinzi primary court, munhu ane mukana wekuti aite appeal kuendesa nyaya yake kumberi kwamagistrate, kuhigh court, supreme court, constitutional court, labour court. Asi dzimwe dzine zvokuita dzisiri panyaya dzechivanhu netsika, idzodzo hadzisi dzedu vajonga.
iko munhu akanga pikisa mutongo unenge wa piwa totima mutarira kuti aripe opikisa kuti handisi kuda kuripa munomuita sei
munhu kana apikisa zvatinoita ndezvekuti kana tatonga nyaya pane mazuva atikatarirwa makumi matatu okuti munhu anenge aita apiwe kana asina kuita apiwe mumazuva makumi matatu madzimambo tinotenderwa kuti tiite enforce execution toenforce mutongo wedu asi regai nditi nyaya yemakuna kuna yanyinonzi pachirungu incest makuna kuna iyoyo haina kwainoenda haina apiwe inoenderana netsika neunhu huri mudunhu ramambo zvinototyisa kuti nyaya iyo ingasimudzwe kuenda pamwe nokuti inyaya inoenderana netsika kuti kana wasangana nehanzvadzi mhuri veropa unotofanira kuripa kuti upomhodze mhepo dzemunyika mamambo
madziche munobvumidzwawo here kuzodzinga munhu mubhuku anenge akanganisa kana apara mhosva achinzi atadza kuremekedza mutongo nezvimwe zvakadaro
zvinongoenderana majonga netsika asi pane pamwe pokuti koivo madzimambo vanhu kana vachiuya mudunhu handiti vanotsvaga nzvimbo mudunhu ramambo vanotsvaga nzvimbo mudunhu ramambo vopiwa nzvimbo mudunhu ramambo kubudikidza nasabhuku mambo ane nyika sabhuku ndiye ane nzvimbo ane dunhu rake saka zvinongoenderana kuti zvaita sei pane pamwe paunoti apa zanyanya apa chiregai ndidai but kana makatarisa constitution yezimbabwe very clear kuti mambo ndiye muridzi wecommunal land ndiye authority ndiye ane simba mucommunal land
tinombonzwa vamwe vachinzi mapurisa amambo akaparadza musha wanhingi mushure mekunge aramba kubuda mubhuku kana kuti aramba kuteera mutongo nezvimwe zvakadaro munozokwanisa here kunge munhu iye achikusungisai nemhosva yekuti mamuparadzira midziyo yake
ya vanhu vane kodzero dzavo kutongoti handinyatsoziva pamuri kunangana napo vajonga asi zvinhu zvinongotevedzwawo mitemo yenyika kuti mitemo yenyika iri kufamba yakaita sei asi munongozivawo kuti munzvimbo dzemadzimambo madzimambo tinosangana nenhubu dzakati wandei kubudikidza nokuti kana mapurisa edu chaiyo takati endai munoita execution kana kuti munoita attachment vanosvikosanganawo nemabongozozo akadaro akadaro asi kwozoitawo kuti mhosva tidukuduku tinozongofambawo kunzi mambo vazodai vachitorera kodzero dzevanhu dzichizodai asi zvinongotariswawo tichitarisa nemitemo yenyika nemabasawo anofanira kuitwa namambo kuti zviri kufamba sei
aiwa ndinotenda zvikuru changamire nembire nguva yedu ndo yaita pfupi
aiwa ndinotenda vajonga ndinotenda ruzhinji rwevanhu nokuteerera kwenyu togara muri nyararo tichiziva kuti tiri mhuri yezimbabwe imwe chete tatenda vajonga
manga makateerera kuna ishe Clemens Nembire vekusendinari muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7 animi muchirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Chapungu 4, Caps United 2. Ngezi Platinum 1, Wange 1. Kariba 3, Tel 1, 0. Yada 1, Erentals 1. Bulawayo Chiefs 1, Black Rhinos 0. Aiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi asi regai timbotarisa misoro yenhau zvakare nhengo dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa nezuro dzinobvisiswa mari yechibatiso nedare redzimhosva muHarare MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inozivisa mapurisa kuti icharatidzira zvakare svondo rinouya nemusi wechishanu mudunhu remashonal and west chizvarwa chezimbabwe Dr. Terry Trent voremekedzwa muNew York nemusi wemuvhuro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawebsite inoti www.voashona.com anokuonekai nemufaro manhero anhasi ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VO.